Tave muchikamu chepiri chemitambo yeAfrican Nations Cup uye zvikwata 16 dzakabudirira dzave kuzikanwa. Nasi namangwana zvikwata zviri pazororo kozoti mitambo yechikamu chepiri ichatanga nemugovera pachasangana zvikwata zveSADC, Angola neNamibia.
Munoona mutambo uyu weAngola neNamibia uchizofamba sei uyezve vatsigiri venhabvu vemunyika vari kutii pamusoro pemutambo uyu?
Angola yakagona kubudirira ichipedza iri pamusoro pezvikwata zvese zvaitamba nazvo shure mekupedza mutambo wavo wekutanga ari mangange 1-1 neAlgeria. Yakazowedzera moto pamutambo yavo miviri yekugumisira ichikunda Mauritania neBurkina Faso. Namibia yakagonawo kusvika muchikamu chepiri nekutanga makwikwi ichikunda Tunisia 1-0, nyange yazvo yakazora kashwa pamutambo wavo wepiri 4-0 nevafana vafana chikwata cheSouth Africa. Asi mutambo wavo nezuro wavakapedza ari mangange 0-0 neMali ndiwo wakagonesa kuti vaenderere mberi vachipedza vari pachigaro chetatu mugurupu mavo. Achakunda pamutambo wavo neAngola nomugovera anenge aakuenderera mberi kunosangana nezvimwe zvikwata zvisere zvichabudirirawo muchikamu chepiri chemutambo.
Tombotarisa zvikwata zvekumadokero, tinoona kuti Nigeria ichatatsurana neCameroon. Munoona zvichizofamba sei pamutambo uyu?
Mune mumwe mutambo uchatambwa nemugovera, zvikwata zvekumadokero emuAfrica, Nigeria neCameroon zvichatungana pane mutambo uri pakati pezvikwata zvine mbiri mumutambo wenhabvu. Nigeria inoita seine mikana iri nani yekubudirira kana nzira yavakasvika nayo muchikamu chepiri yakakosha kuratidza angangobudirira. Nigeria yakasvika muchikamu chepiri shure mekupedza mutambo wavo wekutanga 1-1 ikazogona kukunda mumitambo yavo miviri yekupedzisira apo payakadya varidzi vomusha Ivory Coast neGuinea Bissau dzose 1-0. Cameroon iyo yakapona yatarisana nekudzokera kumusha mumutambo wavo wokugumisira neGambia inotofanirwa kusunga dzisimbe kuti ikunde Nigeria nokuti yakatodikitira kuti isvike muchikamu chepiri. Pamutambo wavo wekutanga Cameroon yakapedza ari mangange 1-1 neGuinea ikazoumburudzwa 3-1 neSenegal. Mutambo wavo wokugumisira neGambia Cameroon yanga ichitofungidzira kuti yave kudzokera kumusha ichitotungamirwa 2-1 kwasara maminiti mashanu omutambo. Asi chibodzwa chakamwiswa mugedhi rake nomutambi weGambia James Gomez kwasara maminiti matatu chakazoenzanisa mutambo pa2-2. Vakomana veCameroon vakazopona neburi retsono Christopher Wall achitunga nemusoro munguva yakawedzerwa chibodzwa chakavasvitsa mafuro manyoro avari nhasi.